Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kunyana 4/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Register General vari kushandisa kwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17 of 2009. Inovaiva yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana-siyana kungave kuri kutora zvitupa.
Urongwa hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga ofisi yamudzviti ichitenderera muvanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana, vamwe vachichema-chema nemari dziri kubhadhariswa.
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanirwa kunge tanyoresa vanhu vese tachizogadzirisa yatinoti iyo provisional voters list, nekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo here.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vane chivimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzva revavhoti. Sachigaro webato reMDCT Valavu Momoyo avasina kuenda kumusangano weMDC Alliance nemugovera vanoti vakagadzirira kuita hurukuro navamogen tsvangirai nezvekusafara kwavo nemubatanidzwa uyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ofisi yamabhara nemukuru wenyika yaRegistrar General nhasi yaparura chirongwa chekutorisa vanhu zvitupa zvitsva, magwaro ekuzvarwa pamwe neerufu. Chirongwa ichi chichaitwa munyika yose uye kwemwedzi mitatu, apo vehofisi iyi vachange vachitenderera vachitorisa vanhu magwaro aya. Asi patove nekuchema-chema kwevanhu kare zvichitevera nyunyuto dzasimudzwa nevamwe dzekuti mari dziri kubhadhariswa hadzikwaniswe nevakawanda. Zvinonzi vane zvitupa zvinoratidza kuti havasi zvizvarwa zveZimbabwe vanenge vachida kuchinja kuti vapiwe zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe vari kubhadhariswa madhora makumi mashanu. Kana munhu akarasa chitupa achida kupiwa chimwe, anonzi anofanirwa kubhadhara madhora gumi nemashanu, uye kuti uwane gwaro rekuzvarwa unonzi unofanira kunge uchibhadhariswa madhora mashanu. Izvi zvaita kuti vamwe vagari vemumusha weEppworth vanyore gwaro kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachida kuti vabatsirwe kuti matambudziko avari kutarisana navo anosanganisira iwaya ange achinzwikwa mudare repamusoro nechimbi-chimbi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vatenda kuti vatambira zvinyunyuto zvevagari vekuEppworth ava, asi vati magweta avo achiri kumbozviongorora. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti ratambirawo zvinyunyuto zvakadaro kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Sachigaro weZesni uye vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanhu vapiwe zvitupa pachena kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu tasanganawo nemareports akada seiwawo ekuti vanhu vari kunzi ivo vanofanira kubhadhara mari kuti wawane matsamba akasiyana-siyana, zvitupa, mabirth certificate nezvimwe zvakadaro. Registrar General vari kushandisa gwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17 of 2009. Inovaiva yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana-siyana kungave kuri kutora zvitupa, kutora kana kureplesa chitupa chesimbi nechitupa cheplastic, kana wo zvakare kutora birth certificate. Pane mari dzakawanda wanda chaizvo, asi dzakasetwa kudhara in 2009, hadzina kumbotariswa kana kurevizwa mari idzodzo.
Asi pane dzimwe nzira here dzingaitwa nevanhu kana masangano nokuti tinoona kuti vamwe vangu vachikurudzira kuti dai zvitupa zvapiwa pachena.
Ndizvozvo ndokurudziro yatinayo isu sezvese nekuti iraiti yemunhu kurarama ari munyika yeZimbabwe ikodzero yake. Uye ikodzero yake yekuti ange achikwanisa kuvhota, ange achikwanisa kuonekwa semunhu, kuti ukwanise kuonekwa semunhu unofanira kuve chitupa. Saka zvifanire kudhura kuwana chitupa. Chinhu chinofanira kunge chakachipa zvikuru, handifungi kuti zvinhu zvinofanira kudhura kupfuura dhora chairo. Asi isu tinoti sezvese panguva yakaita seino ya prepare my elections ari kuuya mugore rinouyawo, dai waro Register General vanyevenusa mwoyo kuti avo vasina mari dzokubhadhara vapuwe pachena.
Munoona vana veZimbabwe vachirasikirwa here chikapetwa vanhu vachikundikana kubhadhara mari idzi?
Hongu tinoona kuti vana veZimbabwe vanorasikirwa zvikuru. Pane vana vazhinji vabva zera vakatena 18 kana vakasawana mukana wokuwana zvitupa. Zvinoreva izvo kuti havakwanise kuvhota mugore ra2018.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network zesni vaindru makoni vanove zvakare gweta vari parunare neStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekwa Registrar General panyaya iyi. Zvichakadaro sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vanhu vanokwanisa kuvhota nezvitupa zverata musarudzo dzegore rinouya. Vanotiwo vanotarisira kuti vachange vave negwaro revavhoti idzva mukupera kwegore rino. Nechishanu, michina yekunyoresa vavhoti mazana mana yakapinda munyika asi kukasara mwezviuru zviviri nemazana matanhatu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 apo atanga nekubvunza kuti michina yasara inouya riini.
Imediyo uno watatarisirana navo ndovatiri kutarisira kuti unenge wauya. Mishina yese yakasara inenge yauya.
Tochitarisawo vamwe vanga vachimbotaura mashoko ekuti panogona kuitwa sarudzo dzechimbi chimbi kana muna kukadzumo gore rinouya here, zvinokwanisika here?
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanirwa kunge tanyoresa vanhu vese, tachizogadzirisa yatinoti iyo provisional voters list, nekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo here. Tiri kufungidzira kuti kupera kwegore rino tinenge tanyoresa ari munhu wese uye ane kodzero yekuti ange achinyoreswa semuvhoti.
Kana mapedza izvi, sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya?
Sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya kunge tanyoresa vanhu vese, asi tese tinoziva kuti sarudzo hadzibva dzangonzi dziriko mangwana. Pane zviga zvakatemwa nemi zvakatarwa nemutemo zvekuti sarudzo dzinodainzirwa kwozoita mazuva anopera akati akati kusvikira musi wesarudzo. Saka tinenge tinotarisira tine vimbo yekuti izvi zvinoteedzerwa, ende kana zvikateedzerwa izvozvo hazvireve kuti tichipedza kunyoresa muna December sarudzo dzinenge dzaamuna kukadzi gore rinouya.
Saka bumbiro ndo rinenge richitariswa?
Bumbiro ndo rinofanirwa kutariswa, ndo rinotibata tese.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mametal ids zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Hongu ndoda kupa jekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chiye chinombopiwa munhu wochaimbopiwa vanhu vakamirira kuti irata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvozvo ndataura kwatiri kuzeke zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe, ndine kodzero yekuvhota.
Sachigaro vezeke amai Rita Makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoonekwa sevane mukana wekutora matomu ekutungamira bato reZANU-PF kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogona kudzingwa kubva mubato iri sezvakaitwa kuna amai Joyce Mujuru. Nyanzvi idzi dzinotiwo hazvisi pachena kuti ndiani achatora masimba mubato iri. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaVivid Gwede avo vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaudza Studio 7 kuti hapana chitsva pane zviri kuitika kuna vaMunangagwa.
Kune vakawandawo vakatomboita savaMunangagwa vachinzi ndofunga vasvika pekuti vanga vachitora chigaro. Mukatarisa nguva yaNelson Zobu vakambonyorwa kuma 1994 nemapepa vachinzi ndofunga vaakutosvika pachigaro. Asi tinoona kuti zvese zvakazongotsakatika.
Vagwede vaudza Studio 7 kuti vamugabe vari kurwisanisa chikwata chavamunangagwa neche G40 senzira yekuramba vari pachigaro dzamara vapinda muguva. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti hapana chingatadziva mugabe kutandanisa vamunangagwa mubato sezvo vakabvira kuita izvikare.
Ndo matongera vamugabe, ndo hunhu hwavamugabe hwakazongaonekwa navamunangagwa nekuti zvaiva zvanga zvakavanakira painzwa nangu umwe rovambira kana uchida kudhira nerovambira unofanira kugura musoro. Vanga vari pazani papo vachitoshandiswa munguva dzanagukura hundi. Vana vamunangagwa vana vasekere mai vamwe vanonzi ndo vachadakiswa kuG40 vanofanira kuzvidzidza vasekere mai kuti kunyepa. Vamugabe havasi munhu paya pachinzvimbo kana vachifema.
Kunyange hazvo vachibvuma kuti vamunangagwa vanogona kudzingwa mubato, mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti hazvisi nyore kuvadzinga panguva ino zvikuru senyika yatarisana nesarudzo.
Kudzinga hako kuti ndadzinga hakunganetsi, asi zvinozotevera ndo zvinenge zvoda kuongororwa kuti tikavadzinga apa toda kuenda munhu. Vamugabe vanoti vakavadzinga apa pane sarudzo yavakatarisana nayo, vanozodii musarudzo kana zvamira zvakadaro? Takatarisana nezvimwe zvakamboitika kunana 2008 kuzebhora muzango.
Mashoko avamudzengi anoenderanawo nemashoko akataurwa kubepanhau reThe Standard apo vakati vamunangagwa vane rutsigiro rwakasimba kubva kuvakuru vechiuto nevakarwa hondo yerusununguko, zvinopa kuti tsoro yekuvabvisa inetse kuronga. Nyanzvi idzi dzinobvumirana kuti vanhu vangangotaura kuti vamunangagwa kana ani ane mukana wekutora matomu kubva kuna vamugabe, asi hazvisi nyore. Vamudzengi vanotiwo hazvina kujekawo mubato iri kuti kunyange vamunangagwa vakadzingwa mubato ndiana achatora matomu. Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Ndiwa vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti kudzingwa kwamai Mujuru pamwe nezviri kuitika kuna vamunangagwa zvine chekuita nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vanoti vanoona sekuti amai Mugabe vari kuda chigaro chepamusoro.
Saka tochida chigaro andochida nokuti vanozviona semunhu asina chimwe chaanokwanisa kuita kunze kwezvematongerwo enyika.
Varohanya vanoti kunyange hazvo amai Mugabe vaine simba pari zvino nekuda kuti murume wavo achipo, simba iri rinopera musi unofa vamugabe. Bumbiro remutemo wenyika rinoti kana mutungamiri wenyika akafa kana kusiya basa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, mutevedzeri anenge apedzisira kubata chinzvimo chemutungamiri wenyika ndiye anobva atungamira hurumende kwemwedzi mitatu kupa bato mukana wekuduma munhu anozopedzisa nguva yemutungamiriri anenge afa. Bumbiro rezano PF rinoti kana izvi zvikaitika panoitwa musangano wecongress wechimbi chimbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro webato reMDCT valove momoyo vanoti kunyanga hazvo vaine zvinyunyuto pamusoro pemushandira pamwe nemamwe mapato, ivo nevamwe vakuru vakuru webato iri havasi kuzobuda mubato sezviri kutaurwa nevamwe vachiti vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muvulawayo nhasi, vamwe vati vanoda kuimbisa vatsigiri vebato reMDCT nevamwe vanhu vose munyika kuti havazi kuzobuda mubato iri. Vamwe pamwe nemumwe vevateedzeri vebato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe nemurongi wemabasa mubato iri vaAbednico Bebe vari kugunun'una pamusoro pezvinzvimbo zvedare reparamende zvinonzi zvichapiwa vemamwe mapato kunyanya mumatunhu eMatereleland mumubatanidzwa uyu. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vakange vasipo pamusangano wakaitwa munhandare yeWhite City nemusi wemugovera muBulawayo. Asi vamwe vati vane chivimbo chekuti mutungamiri weMDCT vachagara navo pasi kuti vataurirane vanzwisisane pamusoro penyaya iyi.
I want to assure all those who have supported the MDC for years.
Ndinoda kuvimbisa vose vave nenguva yakareba vachitsigira MDCT nevamwe vanhu vose vemuZimbabwe kuti hapana kupatsanuka kwebato kuchaitika. Ndine chokwadi chekuti sevatungamiriri zvichemo zvatinazvo hazvinei nekuda kusiya bato. Dai taida kusiya bato reMDCT tingadai tisina kunyora tsamba yekukumbira titaure navachangirai.
Vamoyo varamba kuti zvichemo zvavo zvine chekuita nezvemarudzi vachiti ivo nevamwe vavo vanhu vakazvipira kwenguva yakareba vachishandira musangano weMDCT uye vanoda kuramba vachiita izvi kuti bato ravo rive iro richatungamira nyika mushure mesarudzo dzegore rinouya. Vati vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa nekukasika kuti bato ravo rigokwanisa kugadzirira sarudzo pasina zvimwe zvinovhiringidza. Vachitaura pamusangano wemusi wemugovera, mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai, mumashoko akaonekwa nevazhinji seakanangana nevakuru vakuru vebato ravo vari kuramba mubatanidzwa, vakati zvinovarwadza kuti pane vamwe vanhu vave kupinza zvemarudzi munyaya yezvematongerwo enyika.
Mugabe and the nationalists have failed to build a nation. Inoita kuti munhu wese afile kuti is part of this nation. I'm very concerned. Nenyaya kuti akuita zvipoka zvipoka. Zezuru uncontrollable, Taranga invisible, Ndebele hegemony, Manyika with their eastern geography. Now, this is a very dangerous development.
Asi vamwe vasimbirira nerekuti zvichemo zvavo hazvinene nyaya yemarudzi. Vabvuma kuti iwo nevamwe vatungamiri vose vaive mumusangano wakapa vatsvangirai masimba ekuti vaite mubatanidzwa nemamwe mapato, asi vati izvi hazvirevi kuti vanofanirwa kubvumirana nezvimwe zvavari kuona kuti hazvizi kufambiswa zvakanaka. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka varambawo mashoko ekuti vatsvangirai pakuumba mubatanidzwa vari kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinongorora nyaya dzemitemo nemashandiro edare reparamende reVeritas runoti bhiri rekuvandudza mutemo wekusarudzwa kwemutongi wematare kana kuti Constitutional Amendment No. 1 rakaendeswa kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rinogona kunge risiri pamutemo, uye vamwe vanogona kuenda kumatare vachipikisa kana vaMugabe vakaisa runyoro rwavo. VaMugabe vakapiwa bhiri iri musi wa22 Nyamavhuvhu, asi kusvika pari zvino havasati vaisa runyoro rwavo pabhiri iri runovapa masimba ekudoma mukuru wematare, kwete kuita izvi vachishanda nesangano reJudicial Services Commission. Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti ichokwadi kuti bhiri harina kufambiswa zvakanaka.
Ndiwo maonero atinoita nekuti izvo pane vanhu vakanyorwa kunzi vakange varimo mukuvhota kwazvakaitwa, pane vanhu vatatu vanga vasiripo zvacho, vanga vasiri muno munyika, asi avo takazvinoshamisika tanzwa pane vanhu vanonzi vakavhotera bhiri. Tamuchiri tarongera mazitafuta akawanda avanhu vanga vasiri mumuparamendi. Mamhanisirwa azvakaitwa anga ari echimbi chimbi, ari ekumbunyikidza.
Saka vaMugabe vakasaina kuti vava mutemo makagadzirira kuenda kumatare.
Ndizvandinotarisira kuti panofanirwa kutendwa kumatare nekuti nyaya iyoyo yakatokanganiswa. Vakati hazvikoshesa vakada kuenderera mberi kuti mutemo unzovesainiwa. Panenge paine zvikonzero zvakasimbisisa zvekuti dare guru venyika muno riongorere nyaya yacho.
Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo sachigaro wekomiti yezvemutemo vari nhengo yeZANU PF vaZiyambi Ziyambi, avanoti havatenderane navaGonese.
Vanhu vakasvika 2/3. Mushure mekunge vanhu veMDC vati maverengerwa aitwa vanhu haasiriwo, leader weGovernment Business House vakabva vataiwa, vanhu vose vari kuda kuti bhiri ripase endai kudiviro, ndobva vaverengwa 1-1 vachidzi 1-2 kusvika vasvika 182, kwaidiwa 180, ndobva vakwana, ndobva zvaita, munhu wese akanyarara, ndobva raendeswa kuSenate zvimwezvo zvikanoitwa. Kana president vawana bhiri iroro vanobva vaitawo inonzi muchirungu due process yekuti vange vachisaina kuti uve mutemo. Kana vane zvinyunyuto zvavanazvo vanoridzora kudare.
Ko, zviri kunzi pane mazita evamwe vanhu akaiswa kuti vanga vari mudare reparamende ivo vanga vasimo, icho kwaderecha?
Iwayo ndo handiri kuti manyepo. Saka vakaverengwa munhu wese anga aripo nematerevhizheni, hapana anga asiri kuona kuti vanhu vaverengwa.
Sachigaro wekomiti yezvemutemo mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF vaZiyambi Ziyambi vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mangwana vari kutarisirwa kuzivisa nezvechisungo chavo chekupedza chirongwa chinodzivirira kubva mukuburiswa munyika kwevanhu vakapinzwa muAmerica zviri kunze kwemutemo vachiri vana vaduku. Vamwe vagari vari kumaruwa eShurugwe kwaNhema vanoti kushayikwa kwemotokari dzinotakura varwere kana kuti maambulance kuri kuisa utano hwavo panjodzi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vagara ava vanoti zvipatara zviviri zviri pedyo navo zvakaita sezvamawande netongogara hazvina motokari dzinotakura varwere. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vatatenda mhindu vakaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwemotikari dzinotakura varwere pedyo navo zvave kukonzera kuti vagari vazvitsvagire vega motikari pakaita urwere, asi vakati vamwe vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwekunonoka kwerubatsiro.
Nyaya yezvipatara kuchipatara chedu chatorapiwa chatoti ndo chiri padhuze nechakafana nezvamawande netongogara, hatina ambulance inokwanisa kutakurirawo varwere vanenge vagwara kuti inde navo kushurugwe nekuchimbidza zvenge zvichidikama pamugwere. Saka inyaya yekutoti imi ndi munotozotsvaga kuti muone kuti mungahaya mota yenyu yamofamba naye kusvika ikoko, but zvinenge zvakaoma nekuti munenge musina mari. Saka dambudziko iroro tachida kuti ode hurumende yatibatsira. Kushayikwa kweambulensi uku kunotoita kuti vamwe vatofira munzira, nekuti pamwe vachanzi imirirei iri kushurugwe pamwe inenge yatoenda kotakura kune zvimwe zvipatara. Saka paichazouya kuno kupamwe murwere uyanga achifanga kuti aone dokta asana afektika zvakanyanya, anodozosvika pakuti acharwarisa kusvika pakuti pamwe anofira murodhi ari munzira.
Izvi zvakatsigirwawo namailiza Chivi, avo vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vawanirwe motikari dzinotakura varwere pedyo navo kuitira kuti vachengetedze utano hwavo.
Tine zvipatara zviviri zvakatikomberedza, Tongogara nezvamawande. Zvipatara izvi hazvina ambulensi. Mugwere wagwara, wagwarisa, waenda kuchipatara. Wosvika wofonera ambulensi kubva kuShurugwi, mugwere uyana achingoyuwiraka. Panosvika ambulensi iya, woenda Shurugwi, hazve zvakangooma. Ambulensi ngaidzigarewo dziripo pazvipatara, semudunhu mune vanhu. Ambulensi ngadzigare zviri pazvipatara, zvazvokuti munhu akangogwarawo, munhu odonziwo, odonzi chikwira muambulensi uende Shurugwi. Haipapo takaomegwa isino kuti shuwa apa munhu inovabva kumusha pamwe nengoro.
Mumwewo mugari vaSamson Chabata vatiwo kusagadzirwa kwemugwagwa unobva panzvimbo yeChachacha kuenda kwaNhema kunowedzerawo kutambudzika kwavo kana vasangana neurwere. VaChabata vati mugwagwa uyu wakashata zvikuru uye une huruva yakanyanya.
Panyaya dzezvipatara pamaambulensi hapana. Pachipatara chepatongara pana ambulensi. Kuzvamaonde hakuna ambulensi. Ambulensi inotobva kuShurugwe ende ambulensi dzacho ndedzinopinda dust. Nzira dzekunoku hadzina matara. Rakadai vatigadzirisa wepapo pakugadzirisa marodhi kuita kuti maambulensi avapo wanikwe pazvipatara zvese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti kune zvirongwa here zvekuti makirinika ekumaruwa awane zvinhu zvakadai semotikari dzinotakura varwere, asi hurumende iri kutatarika zvikuru sezvo isina mari. Mari yakawanda munyaya dzezveutano inotobva kumasangano akazvimiririra nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, Britain neJapan. Zvipatara zvakawanda munyika zvina kana mishonga zvopa kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kurapika. Vana mukoti munyika vari kurongawo kuramwa mabasa zvichaita kuti zviomere varwere vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muShurugwi, ndine Patricia Mudadigwa.
Mubatanidzwa wezvizvaro zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana siyana zviri muAmerica wakapetwa nezuro muNew Jersey muno muAmerica, sangano reChristian Fellowship International richizivisa kuti mubatanidzwa uyu wakafamba zvakanaka uye wegore rinouya uchange uchiitirwa kuNorth Carolina. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kwemusangano uyu wakatanga nechishanu, mutungamiri wesangano reChristian Fellowship International, Pastor Hazel James vakati vakafadzwa nemafambiro akaita musangano uyu sezvo vanhu vanosvika makumi matatu vakakwanisa kuuya.
Sangano wafamba zvakanaka. Chandinoda kunyanya kutenda Mwari ndechekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira muminamato, vakanga vasingarare hope masikati nemanheru
vachitsinhira, zvakataura mudzimai wavo murume waPastor Hazel, baba James James, vakati vanotsigira mabasa anoita mudzimai wavo neminamato. Uye zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora nekumwewo zvikoshese kunamata.
Inzwi randingangopana baba vari mudiaspora ndeyekuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari, nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Saka kurudziro yatinongoita ndeyekuti Mwari ndiye anotichengetedza, hazvidi kuti tirasikirwe nokutenda kwedu kunyange tiri munyika yevatorwa.
Gungano iri raisangova nekunamata chete. Vemuzinda weZimbabwe muAmerica vainge varipo pamusangano uyu vachibatsira vanhu kugadzirisa magwaro avo. Varwatisara Matsika, mumwe weavo vange vakamirira muzinda weZimbabwe, vakati vakabatsira vanhu vane chitsama.
Taona vanhu vakati kuti vanga vane zvishuvo zvokuti dei varenyuwa mapasipoti avo ekuZimbabwe, asi tabatsira vakawanda. Vamwe vane vanavo vachidiki vachiri kuZimbabwe vasati vakwanisa kuapplya mapasipoti vari vega, saka vanenge vachida a legal guardian or a parent to sign section 5 tatakwanisa isizvo kuvabatsira.
Kunyange hazvo gungano iri range risingaite zvematongerwo enyika, mamwe madzimai ainge akamirira sangano reUnited African National Council UANC yaimbotungamirwa nemuchakabvu Bishop Abel Muzorewa vakakurudzira kuti vatendi vakoshese zvematongerwo enyika.
Achitora nenyaya yerestoration inova ndodonzo reUANC. That's the main thing chatiri kutsvaga mukati meZimbabwe, restoration yenyika yokwepa. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be stand by it and just be complacent attending? Tichingotaura kuti hamenai.
Pamusangano uyu pange pane zvidzidzo zvakasiyana siyana zvaisanganisira zvekutanga mabhizimisi. Ndakamirira Studio 7, ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri kuNew Jersey.
Chikwata cheDynamos chasimbisa mukana wacho wekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nekudambura kwachakaita chikwata chinochitambudza cheCapes United. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Aya ndiyo mafariro ari kuita vaZebron Sikwela nevamwe vese vemusha weDynamos mushure mekunge chikwata chavo chakadambura Capes United 2-0 pamberi pechaunga chaityisa muNational Sports Stadium nezuro. Vese vaive munhandare iyi vanobvuma kuti Dimbare yaikodzera kutora mapoints ese matatu sezvo vaipotsera mabhora akasimba pagedhe remakepekepe panguva iyo maGreen Machine aitamba zvekuda kufadza veruzhinji panzvimbo yekuenda kumberi kunokanda zvibodzwa. Asi mutambo unokundwa nekukanda bhora mambure, izvo zvakaitwa neDynamos mushure mekuzunza mambure kaviri. Kukunda uku kwasimbisa mukana weDynamos wekutora mukombe weLeague sezvo vave pachinhano chechipiri kudarika ngezi Platinum Stars iyo yakarohwa 1-0 neShaban Mine kumaGlass Stadium uyezve pamusoro peFC Platinum. Asi Chicken Inn ndiyo ichiri pamusoro pemakundano aya mushure mekurova hau Mine 2-1 nemugovera. Asi kutambura kweHighlanders kuri kuramba kupera mushure mekunge Bhosvo yakarohwa 1-0 pamusha payo neChapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa urongwa hwatangwa nhasi nehofisi yamudzviti kana kuti Registrar General wekutorisa vanhu zvitupa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Sezvo rongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Urongwa hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga hofisi yamudzviti ichitenderera mumatunhu ose emunyika. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vane chiimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzva revavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo omhla ka 4 Mpandula 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Uhlelo lukamsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye ingwalo elizweni lonke luqale lamhla inengilikala ngenhlawulo ebikwa inkulu kakhulu.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wehlulekile uya emhlanganweni waseGwanda ngesonto kulandela ingxabangxoza esebandleni.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni okudakayo bakhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuze bengaze bathatha ezidakayo labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lweziphathamandla zikamsitheli lokubhodabhoda ngelizwe zithathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye luqale namhla kulokukhonona kwabaningi abathi imbadalo yemisebenzi le iningi kakhulu. Abalabazali abazalelwa phandle kwelizwe bamele bakhokhe imali engamadola angamachumi amahlanu kuthi abafuna ukuguqula izithupha zezenge ukuthi baphiwe ezingamakhadi eplastic nxa zalahleka kumele bahlawule amadola alichumi lanhlanu. Okunye ukubikwa kungaphathanga kahle uZulu ukuthi nxa incwadi zakho zokuzalwa zingakhanyi kahle kumele ube labafakazi njalo uye emahofisini amakhulu hathi kuziphatha amandla lezi. Sixoxelo nobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithole ama-reports lapho ukuthi kulabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha particularly laba abalahle izithupha ukuthi khabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengela ama-$10 zona lawo. Njalo le ukuthi kwezinye indawo ukuthi thiwa imitshina yangkhona, like for instance I think he talks okule registration center emachibisa akulalutho olwenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo kuthe sibuzisisa abane iningi labantu vele khanye ngani kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba khanye ngani abantu be-registry akula advertising abayenzayo. Thina siyabe sikhangelela ukuthi ikakhulu lanxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo we expect ukuthi like njengakithi sihlala khona kuyaba lezi ncwadi ukhansila iyabhala incwadi le ibhodi izindlu zonke esiyabe sesigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izeki ibike ya-announce yayithengo ngenyanga lezayo eka-October but singazi ngoba thina as far as our consent uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one kumele ukuthi nxa imitshini isikhona kumele kwenze lokho okuthiwa yi-pilot testing and also enye into ekumele yenziwe kumele kufundiswe abantu bona laba azabe berejistisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani ngoba khathesi akusafani lakudala laphana ukuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ufila kufomu kuphela. Khathesi it's an issue yokuthi sokufuna izinto zethekhnoloji abantu bona laba abazafumele befundiswe ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basikana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emtshineni kumbe ama-photos nala impikitsha babathatha njani. Bathi yebo kungo-October, u-October sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike but akukabi le-training
akukabi le pilot testing.
Hello, okay, ngonkosazana Ellen Shiriedenga unobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le MTC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Ibandla leMDCT lithi kalikwazi ukuhlupha unkosazana Thokozani Khuphe yena othi umanyano weMDC Alliance kawenzwanga ngemfanelo. Abantu ababukele okwenzakala kuleli bandla bathi uMakhuphe ukhathazwa izenzo zikamnumzana Morgan Tsvangirai yena athi unguntando kayiphikiswa. Asenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngalolu daba. Kodwa asizweni unkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-PDP bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Umlalazi usungula lingxoxo.
Xa ungavumelani lo mnumzana Tsvangirai uyagongodwa, akukali. Mhlawumbe uMakhubala ngathi hey, uMakhuphe bagongodwa ngobani bani. Kodwa yinto esivele siyazi kusukela ku-United MDC ukuthi abantu kade bevele begongodwa bangaphikisana lo mnumzana uTsvangirai. Iunity yabantu akula muntu ophikisana layo, wonke umuntu akubanjwane. Kodwa sihambeni ngendlela e-transparent, not i-witchcraft ade siyibona ukunegotiate ebusuku. Labantu abanegotiate-ayo bangikhona kawubazi, ubona sokuthiwa nanti deal wena sayini, ubani osayinile, namse nisayinile, kungazange kube segcekeni. Umnumzana uTsvangirai wahambe siyaconsult abantu, waye engasafaki egcekeni lokhu akukhulumelane nabayo, nanku sokusegcekeni etafuleni. Ngigceke i-transparency wayingekho.
Ubaba Mlalazi, hayi Mlalazi, into le yakhulunywa edale labo inkokheli zethu omama uMakhuphe obakudidi obakulamo bakekhona asonto yakhuluma ngatese bayivumela leyo nto. Asivumelanenini ukuthi yibonayo athese beyivumile sebephambilini laphana kukhona abakubonayo okungabaqwalisisanga abalisha khonokho. Kodwa mntu omdala kambe shiwa Mlalazi ekhaya mina nayo kuhlezi ngathi ngase sitshayana iphume phandle sikhiphe isigqoko sitshayane phambi kwaZulu. Angithi uthi uyavala izivalo sihlalisane phansi, hayi Makhumalo, lapha mina kamvumelani lakho lokhu okukhuluma ngakho nesizathu salokhu nalokhu nalokhu, lapha ngivumelani nalokhu. Angithi hayi mina ngithi lokhu kuraithi ngalokhu nalokhu. Impumela ye-coalition ayikaphumi ukuthi gaqe ngoba lokhu esamelele ukuthi sibone ukuthi kwenziwani. Njalo sonke savumelana ku-congress resolution ukuthi umuntu ozabe egqethisana namanye amabandla nomprezidenti Tsvangirai omama Makhuphe bakuvuma khonokho, obakulavo bakuvuma khonokho, obakudibhe bakuvuma khonokho. Ingako nabengibona ukuthi kwaba liphutha okubehlula ukuthi bahlale bathi no, yebo naye ku-congress savuma ukuthi yena baba Tsvangirai ngeza ukukhulumisana nabanye bentuthi ukubamba namapha bahlesi ukubona ukuthi kayisikho.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma lo mnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-PDP. Vethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today olwethulwa nguGibbs Dube we-Studio 7 enkundleni yokuzilibazisa e-Facebook kukhasi VOA Ndebele.
Good Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lohlangothi lukahulumende olukamsithedi oluphume ijumo lokunika uZulu izithupha zamaphepha eplastic lencwadi zokuzalwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
I-commission ebona ngezokhetho kwelekhinya ibika ukuba ukhetho olutsha lokudinga umongameli oluphindwayo kulelo lizwe ngemva kokuba imthethwandaba ithe olwenziwe linyanga alwemukeleki impumela yalo soluza kwenziwa mhla ka-17 ngenyanga ezayo.
Ele China selisole kakhulu umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokwethusela ukuthi ilizwe lakhe lizaqhuma ubudlelwano lamazwe adlelana le North Korea kwezamabhizimusi. Ngemva kokuba umongameli wele North Korea eqhubeke ngokuvivinya izikhali zakhe ze-nuclear.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni izidakamizwa elizweni bakhuthaza uhulumende ukuba avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuba bangaze bathatha izidakamizwa ngoba isimo saso sibikwa siqhubeka siba sibi elizweni. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
USenta Bravo osebenza nabenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngomunye wabasinda kwezokuthatha okudakayo. Yena ke uthi ukuyekethiswa kwale mithetho ingasasetshenziswa ngokufaneleyo ngokunye kosekubangela ukuqonga kokuthathwa kokudakayo kubontanga.
Ama drug policies wona lawa esiwakhalelayo yiko kudala sasithi thina sasingangeni emabhawa kozothi umntwana omncane ungangeni ebhawa. Noma ukuthi ubaba emnike imali sihambe ethenga utshwala sesingahambi thina sethenga utshwala, but katesi uyabona umntwana ethele isupa ehamba le mgwaqweni intele yana ayivuli njengabo castle light ukuthi kuyavula kuya kuze sivale phezulu lokwena kuvulwa easy umuntu akwazi umntwana akwazi ukuthi avule khonokuyana anathi aphinde avise lisivale afike lapha nika umdala mhlawumbe umdala wangkhona udake kudala uhlezi kananzeleli ukuthi sivale sana sivuliwe yini mina sivulanga yavula kuphela phana qesa kunadala futhi abanye katesi benika abantwana utshwala sikangeni. Abanye sebethathi insango zangkhona benika abantwana kangeli.
Imithetho uSenta Bravo uthi kumele kube yiyo eqondisa ukuvimba ukusabalala kwalolu dubo lokuthathwa kokudakayo.
Mina ngikhula ngani sithi ngibona amapolisa bebopha abantu kuthiwa i-public drinking, but kathesi umpolisa abona edlule siyale omunye ethwele ikoti esiyale badlule so emchoveni uyabona umuntu ekhade umchova ethwele isupa enathi isupa emchoveni, but umuntu wenalo ungamnanzela ukuthi umpolisa esisikhathiethola umpolisa uyakudeda umjova la aphinde ahlezi phakathi engene phakathi ahlele emjoveni uhambe ehambe behamba lanonatitshala ehlezi emuva ekhuluma inhlamba ekhuluma into ezingelangqondo esemuva umpolisa uyabona ejibilika kuphela ekhangele nxa ekhangele akula lutho eza likhuluma uyabona ehle umjova uyakhona. So siyanga vele sivela ngapha siyanga sicele ukuthi smith leon
Unkosazana Lilian Ndlovu isakhamuzi semzini weHeathcliff eHarare omunye laye osinde kwezokuthatha okudakayo uthi zinengi izizathu ezibangela ukuba umuntu ikakhulu abasakhulayo njengaye bathathe okudakayo. UMandlovu uqale ukuthatha ngemva kokulahlekelwa ngunina ngomnyaka ka 2000.
Bengithathe ama drugs utshwala, benginathe ama strong stuff, but kade ngayekela ngingedwa vele basitshele ukuthi kungcono ngiyekele kodwa akusebenzi ukuhlala ubedakiwe. Siyakwazi ukuthi impilo enzima kodwa the more you take the drugs the more your troubles ziyengezelela iindubo zakho.
Sibikwa siqhubeka sisiba sibi isimo sokuthatha okudakayo eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo kungenani ukuba basemadolobheni loba emaphandleni. Umsekeli wohlangothi olubona ngezabahlaselwa yimikhuhlane yengqondo elizweni uNkosikazi Shelly Dr. Sithole uthi njengohulumende bakhathazekile ngalesi simo.
Ama statistics angkhona kubasakhulayo bonke i-65% iyathatha okudakayo. Then nxa sikhangela ezibhedlela kuyabonakala ukuthi 45% kulaba abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umkhuhlane wengqondo wangkhona walethwa yikuthatha okudakayo. Then i-57% ema-admissions onke kusibhedlela ezigcina abagula ngomkhuhlane wengqondo ulethwa ngokuthatha okudakayo.
UNkosikazi Sithole uthi le mithi okumele ithengwe ngokulotshelwa incwadi ngodokotela ama prescribed medicines ngokunye usekusetshenziswa ngendlela engayisiyo ngabasakhulayo laba
ama drugs a prescribed like homofine labo pepedine like oistalix bafanele ukuthi ba prescribe ngudokotela athathele ukuhlela athathele ipain but abasathathi ama drugs ona lawo ngendlela yona leyo bona sebethatha ukuthi bazizwe sebe sticker bona abantwana badi ku sticker ukusticker kwankhona ayikuma in one position so iludubo olukhona esikhangelane lalo.
Lanxa sebelatshiwe unkosikazi Sithole uthi babuyela kokuphela isibhedlela njengoba bezophinde bakuthathe njalo okudakayo lokhu lapho sebelatshiwe baqonqoselwa ukuba behlukane lakho okusuka kube ngumthwalo omkhulu kuhulumende oqhubeka isiba lendleko yokubelapha ikanti leyo mali kungebi kade izosetshenziswa kokunye.
I-9% yabathatha okudakayo akumelanga ukuthi ba-adimithwe. Kumele ukuthi ngaye babonwa kuma-outpatients then bese bebuyela ngikhaya ba-continue nge-treatment ngikhaya. But manje okuhluphayo yukuthi bangaze babuyele ngikhaya bahlangana lalabana abathengisayo base bebathengisela futhi sebebuyela futhi emkhuhlaneni lwana adubalete esibhedlela.
Abezempilakahle bathi liqhubeka liqansa inani labasakhulayo ikakhulu abesilisa abathatha udakayo ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukuswela okokwenza lalapho besanelisa. Abohlangothi olubona ngezokuthathwa kokudakayo lokudalwa kwamacala enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations Office on Drugs and Crime bebika ukuba phose amakhulu amabili ezigidi zabantu umhlaba wonke besebenzisa udakayo ngokungekho emthethweni okubalisa imbanje, cocaine, mandrugs lokunye okuchiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda ukungethembeki okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wakhe. Lanxanje ekhangelelwe ukusungula uhlelo lokulwisana lomkhuba lo kuliviki. UMgabe uzasungula umkhankaso lo ngolesithathu njalo uzaqhutshwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. UMgabe useke wachothoza iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lamapholisa phezu kodaba lwe-corruption kodwa kaningi akula muntu obotshwayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Indlela yokusubhala ebusweni ngobulembu ngoba umonakalo wokumtshontsha womnotho kaZulu kwaziwa ngumuntu wonke besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo ngoba abantu bangkhona bayazakala uzokuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Isesike sabona esikhathini esedluleyo uMgabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehlweni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba le nto ezakwenzakalayo. Lama-commissions lawa anti-corruption asikezi umuntu oyedwa oseke wabotshwa. Yena uMgabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion eqatshileyo akakwazi yacatha njani. Lanamuhla lokhu esimelele uminista we-mines ukuthi asazise ministerial statement ukuthi kanti imali le kwahamba njani. Kodwa kambi ungathoni uyinkokheli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha ngimethi ngumuntu oyedwa nje iphongunyamalala nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi le nto azayenza kulanto azayenza.
Lona udaba lobuhuqulozi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba lobuhuquluzi ungaqeda nxa yena aqalame ngoba bahuquluza laye. bonke laba abantu abatshontsha izimali bayahamba bayemhlephumela. So ukuthi yena babubu sokuzaba nzima ngabadlabo okokuqala omela kwenza indaba yokuguqula iziphele ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Gaqale ngokukupha laba abathola imali eningi kwedlalaba abaphansi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela amapoliseni bayaphuma ngabakhokheli babo obasi babo ukuthi namhla ngifune lebopha abantu mina kini esikhwameni sami kumele kube imali engaka. Nxa efuna ukuthi sikholwe ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi gaqale abophe abantu size ukuthi obunabantu ababudile.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli ze-MDCT.
AbeZimbabwe abedlula inkulungwane bebebuthene eBerea Park eJohannesburg ngempela viki embuthanweni oqoqwe ngabaculi bekhumbula umlandeli wabo wadujulwa egigini lomculo eHillbrow Theatre. Abezomphakathi abaculi labe mbusazwe bonke bethule inkulumo besola ubugangi obenziwe ngabanye beZimbabwe kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labantu abedlula inkulungwane abebesembuthanweni wokukhumbula umnumzana Allan Percy Ndlovu odutshulwe wafa ngesikhathi isizamo seZimbabwe sidukula mahlana abebebukela amaqembu ezomculo eHillbrow Theatre eJohannesburg. Induna yabeZimbabwe Albert Zwelibanzi Gumede uxwayise ngelithi lesi sehlakalo kungenzeka sidale izenophobia.
Ingazenzi izenzo ezimbi ezinjengalezi. Azisisi ebuhleni. Azisifundisele abantwana. Siyacela ke lisuke kulezi zinto ezinjengalezi ukuthi abantu bezihlalele phansi bengaphathanga sibhamu uzongena lesibhamu phakathi sikubulala abantu.
Umgcini ihlalo enhlanganiswe ezim imbokodo unkosazana Victor Mathudu utshele abebebuthene ukuthi akumelanga into enje yenziwe ezweni lokuhamba.
Into engcono ukuthi asihlaleni phansi. Nxa likhuzwana ngemvubu, hlaleni phansi likarabhane ngemvubu, likhuzane. Ma likhuzwana ngamampama, tshanani ngamampama likhuzane. Kodwa sikufunayo ukuthi lihlale phansi, liphumele isixazululo sakumisa into efana laleyi.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Victor Mpofu, uthe labo njengebandla bayakusola kakhulu lokho okwenzekileyo.
Akukho mnandi ukuthi thina kuyithina esisebenza kabuhlungu kangaka ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abadala bethu abasekhaya ngale ukudla and all that. Kubuye kwenzeke into efana nale esiyenzeke umfowethu babu uButu Phesi.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuto Mabhena, uthi bazacela uhulumeni weSouth Africa ukuthi zonke izigangi zeZimbabwe kuleli zithunyelwe ekhaya ukuyasebenza gadalala emajele eZimbabwe.
Asibathatheni bonke bahambe ekhama iprison. Mhlawumbe lokho kungasenza ukuthi sike sihlale ngcono, kungasenza ukuthi sike sisebenze ngcono ngoba sesithwele nzima ngokuganga.
Umculo weZimbabwe njalo osekela inhlelo zabaculi uDJ Mapresa uxwayisa ngenkulumo ememethekiswa ilabo abathi njengoba umbulali kulesi sehlakalo evela eCholocho, vele abantu beCholocho bagangile.
Makuwone uMapresa uchiwo ukuthi uMapresa wonile, ungabizwa ukuthiwa abantu beCholocho bawonile.
Isikhulumeli sabaqoqela umbuthano umnumzana Bheki Malinga okhokhela inhlelo zeqembu leMadala Boy and the Shining Fellows uthe benelise ukuqoqa amarandi aphezu kwezinkulungwane ezilithumi lanhlanu okuyimali ezaphiwa imuli kamuyi. Wathembisa ukuthi kuzaqiniswa ezokuphepha emagegini abaculi.
Bengicela nje baqhubeke bebambene, mabebona nje phakathi kwabo kulomunye ongani uphethe into engekho right semcimbini, bakwazi ukuyireporta nje noma bengakuvezanga bahambe nje khoneni batshele i-security ukuthi nangumuntu uphethe into enzima sikwazi ukumkhipha ebantwini isikhathi sisekhona kungakamoshakali.
Umculo-ke owafelwa ngumuyi yiwo obuphambili kulombuthano. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje sekukhonjwana ngeminwe kuqembu leHighlanders lona eliqhuba nzima kulezi nsuku njengoba umqeqeshi u Errol Agbay esebeka umlando wokungadlali kuhle phezulu kwenkokheli yeqembu athi yehluleka ukumthengela abagadli kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu leyalendazi u-Errol Agbay utshele intatheli zemidlalo ngemva kokunqotshwa kwebhoso liqembu lechapungu nye-1 nyakanyangesonto ukuba ukungabi khona kwabagadli ababukhali yiyo imbangela yokunganqobi kweqembu leli. Njalo isithi lesi simo sidalwe yikuba kuthengwanga abagadli ekuhambeni kwalapho ababekhona.
Umdlalo walamuhla uyibufakazi obokuthi asilabo abagadli, ngoba loba sidlalise abadlali abasakhulayo sehlulekile ukuhlohla njalo lalabo abathi abagadli silabo bazibonele. Inkokheli yeqembu ihlala isithi ayilamali asingeke sithenge abadlali, kodwa bephinde bejike futhi bathi abagadli bakhona okungento eqotho.
Ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Ngwenya uthi umqeqeshi u-Agbay engacatshi ngomunwe ngoba iqembu le-Highlanders lilabagadli abayisikhombisa, iningi labo abaqhatshwa nguye.
Ucoach nguye wabuya lama-players asayina thina ama-players kwa-Highlanders. Kade kulama strikers angu-9 kwahamba 2 kwahlala 7 kasebenzisa bangu-7 eZimbabwe lapha ama-strikers ayawafuna ngobani? Sikhuluma kanje ophezulu ekuhlohleni ngubukhosi Sibanda. Twahamba kudala lama goals amangaki? Ule 10 goals. Into nxa sokunzima kanje hayi ucoach kakhulu ukuthi hayi lapha mphambanise lokhu lalokhu 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 lalokhu. Hayi khona ukuthi i-executive iphambanisile. Into singangena eground madoda sihlohle.
Ngeviki edlileyo umqeqeshi u-Agbay ucatshe ngokuthi obe ngumsekeli wakhe u-Amin Somapiri nguye obemudla izithende, ikanti kuliviki ukhale ngenkokheli yeqembu. Njalo umlandeli weqembu uNkosana Nyandeni uthi laye usola inkokheli ngokungadlali kuhle kweqembu le-Highlanders.
Mina besukume wonto uhamba njani etimini? Timu yafa sifelwa yitimu bona bekhanye. Amiranga sibe sabe, kumele sibatshe ngoba itimu leti nayisiselelayo kanti esithembelekile. But bona nawo babhizi babulala iclub sikhanye.
Ukunqotshwa kweqembu le-Highlanders ngesonto bekungokwesine ukudliwa kwaleli qembu imidlalo ilandelana. Seliyehlele eli qembu lahlala endaweni yethoba nomunye engalaneni yemiklomelo. Phezu kwengalane kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele awomayini nge-2-1 njalo elile miklomelo ngama-51. Endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngama-42. Njalo linqobele Capes United nge-2-0. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu elile miklomelo elingana le-Dynamos njalo linqobele 1-1. Kuthi endaweni yesine kule qembu lenkezi Platinum lona elile miklomelo ngama-46 njalo elinqotshwe ngeleShapane Mine nge-1-0. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Summertime, siphelile sama kithi lapha ngwe.
Hayi siphelile, sisele khona lekhaya.
Sesiyemqandweni impela. Singakayehlukani sikhangele ebesihamba phambili.
Uhlelo lukaMsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa lezinye lubikwa lungathakazelelwanga ngabaningi.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda i-corruption elizweni.
Eseludgiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo igama ngoChris Gande lilale.
Lontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.